This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 21 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Sangano reNational AIDS Council kana kuti NAC rinoti urongwa hwaro hwekuti matunhu madiki kana kuti districts azvirongere oga mashandisirwo emari inobva muhomwe AIDS fund hwave padanho repamusorosoro.
Nyaya yekusatakurwa kwemarara mumadhorobha anosanganisira Harare, Bulawayo nemamwe munyika yose yonetsa zvikuru.
Mutungamiri weAmerica ava Barack Obama avanoti nekukura zvakanaka kuri kuita upfumi hwenyika pamwe nekupera kweurongwa hwemauto emuAmerica muAfghanistan yasvika nguva yekuti America ichivhura peji dzva sezvo nguva yekuomerwa neupfumi pamwe nehondo yapfuura.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano reNational AIDS Council rinoti urongwa hwaro hwekuti matunhu madiki kana kuti madistrict azvirongere oga mashandisirwo emari inobva muhomwe AIDS fund hwave padanho repamusorosoro. Mukuru anoona nezvemari musangano iri vaAlbert Manenji vanoti vakaona zvakakosha kuti vatore danho iri sezvo mamwe matunhu anga achichema-chema kuti ari kunonoka kana kutotadza kuwana mari idzi nekuda kwezvimhingamupinyi zvinokonzerwa nekugoverwa kwemari kubva kumuzinda. Vanoti pari zvino sangano iri riri kungoita zvirongwa zvakafanana kumatunhu ose pasina kutariswa kuti zvichemo zvinogona kusiyana dunhu nedunhu. Gore rino sangano iri rakaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni mashanu ekushandisa mukurwisa pamwe nekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Matunhu makuru gumi emunyika kana kuti maprovinsi achawana mazana mashanu ezviuru zvemadhora, iyo ichazopiwa kumatunhu maduku zvichienderana nezvirongwa zvaanenge achiita. Svondo rino misangano yekukwenenzvera urongwa uhu iri pakati kumasvingo uko umiriri hwematunhu madiki ose ari makumi masere nemashanu munoshandira sangano iri huri kudzidziswa. Kuti tinzwe zvizhinji nezveurongwa uhu tabata vaManenji.
Kana tichirwiswa chirwere chemukondombera hazvina kungoti maitira zvakaita munyika yaisa zvakangofanana. Zvine madifference, pachirungu tinoti haisi one size fits all. Zvinowanikwa kuBed Bridge as a district zvakasiyana nezvinowanika muHarare as a district. Saka nyaya iripo ndeyekutizvo tiri kuti isusu veBed Bridge, veChirumhanzu, veGoko North, veMarondera Rural, munhu nemunhu mudistrict make ngaaidentify atinoti mahotspots aye atiri kuti izvo ndiwo ari kukonzera utachiwana hutsva kana kuti atinoti manew infections. Saka tiri kuti isusu kana muchinge maidentifya mahotspots aya tiitai urongwa hwokuti mukwanise kurwisana nemahotspots iwayo zvichienderana nedistrict renyu by district renyu. Saka tokupai mari yekuita izvozvo. Saka zvichireva kuti izvo programu haisisiri programu iri kupushwa nehead office asi iprogramu iri kupushwa nedistrict by district vachiona mamiriro avakaita kuti varwisane nechirwere ichi.
Atingati maadvantage kana kuti kubatsira kunoita chirongwa ichochi ndezvipi?
Maadvantages acho ndeyekuti mari haichaperera mumatadza. Tichireva kuti izvo mari haichaperera kuadministration asi mari yaakuenda kwainofanira kunge ichienda kuno richa tinoti mabeneficiaries vanhu vaye vanosungirwa kunge vachiiwana. Nekuti zvaakuitika apa ndezvekuti wedistrict uyu akatoidentify haasiri yewenaka anenge achiimplimenta asi inenge ichishandiswa nemaorganizations anga agara achirwisana nazvo ikoko. Kana tichitaura zvevana vari muzvikoro tiri kuti tine Ministry of Education chatingaite pa district level ipapo ku education ndechipi voti taura kuti aiwa tinoda kuti vandudze zivo iri kuma teacher anoita guidance and counseling pa district ipapo kuitira kuti kana tikavapa ruzivo rwakanaka ndivo vapa vanenge vakuita ma license ave guidance and counseling ma students vanenge vakuchipa ruzivo rwavo rwekuti izvo kuti usabate chirwere unodai vachitaura nevana vedu. Saka ndivo ma advantage yekuti mari yakuenda direct kuma beneficiaries haichaperera mumatadza kana kuita sei. Ndiyo donzo hombe reprogram yedu.
Vanga vari mukuru anoona nezvemari musangano reNational AIDS Council vaAlbert Manenji vari parunare kumasvingo neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Nyaya yekusatakurwa kwemarara mumadhorobha anosanganisira Harare, Bulawayo nenyika yose uye kungo rasira marara pese pese inyaya yanetsa zvikuru munyika. Mumiriri webhuera South mudare paramende vaJoseph Chinotimba ndemumwe wevatungamiri vari kushushikana zvikuru nenyaya iyi. Svondo rino vaChinotimba vakaratidzira kumbare muHarare nechinangwa chekukurudzira veruzhinji kuti vasangorasa marara pese pese. VaChinotimba vanoti panofanira kutarwa zuva rekuchenesa munyika mese uyezve veruzhinji pamwe chete nevamiriri vavo vachitungamira muurongwa uhu. Makanzura ari kuchema-chema nerekuti ari kushaya mari yekuita zvirongwa zvavo zvinosanganisira kutakura marara nekuti veruzhinji havabhadhari mari dzemitero. Tungamiri Ngomo weStudio 7 abata kanzura weWard 13 kuSouthaton muHarare vaPeter Moyo kuti tinzwe mafungiro avo.
Zvokutanga ndinoda kuti vachinotimba vazive chinhuwani kuti hurumende yavo ivo yavanobva yavanova nhemba huru inovanzivo vari muparamende yakavapa tiketi rokuenda muparamende ivo vakatanga nyaya iyi. Ndinoshamisika kuti vakuzoona nhasi vachinotimba vaifanira kunge vakazoona kudhara nokuti vaitora vanhu vachivhose vhetaya yanokonewa basa sitereki vasimbe dziya dzinobva mulocal government dzinobva kupi vonodzikanda kukanzuru kuti ndaunozorora ikoko ndokuchana chavatete chinovarwa kunorara chiri ikoko zvitanda kusoti habhachi basa rekanzuru risingaendeviri mberi vachisvera vakagara vachisiya mabhachi mumaofisi vobuda voenda vonotandara kwavanenge vari. Saka uyezve vanhu ivavava vatinotarisira kuti vange vachibhadhara kukanzuru kuti iko kanzuru ikwanise kutakura marara ikwanise kutumisa mvura ikwanise kutambirisa vanhu vanoita basa iroro varovha vanhu ivava makambani yese inini hwadhi yandiri ine makambani akawanda sereki akavhara yese hakuna kana kambani iripo inoopareta kana ichioparata inooparata 10% capacity varovha vanhu ivavo. Ukaenda mutauni imomo vana madegrees vari kutengesa airtime vari kutengesa madomasi vari gocha chibage zvokuti vatengese vapedza izvozvo vanosiya chibage chacho. Iko zvinezvi kune vanhu vakakurwining party kuzanupf ikoko ndo vari kukolekta mari vachiunganidza vanhu marovha vari tengeserai apa muchiya muchindipa madhora tengeserai apa muchindipa madhora vongokanda vamurara pavanoda mapurisa iko zvino havaikwanisi kana kuita chinhu nokuti ruling party iri kungoita zvainoda iri kanjakei chake.
Asi dambudziko riri papi chaizvo vaMoyo, sei sekanziri musingatakuri marara uyezve vanhu vanenge vachingorasa marara pese pese mune mitemo here yekuvabata nemhosva sekanzuru?
Mitemo yanga iripo yasi haishandi. Imwe yacho yakaitiwa nerodhisha kare kare, imwewo tiri kuzama kuti tichinjewo. Iko zvino tinozama kuti tinge tiva nemaandilita monitors mumarokeshini matinobva.
Avo vanga vari kanzura weWard 13 kuSouthaton muHarare vaPeter Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Makare naNtungamiri Ngomo weStudio 7.
Mumwe murume ari chizvarwa chemuAmerica akabatwa nemhosva yekubatsira hurumende yeZANU-PF pakukurudzira America kuti ibvise zvirango zvayakatemera Zimbabwe vaGrigory Turner vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu nedare nezuro. vatena vakabatwa nemhosva iyi mumwedzi wagumi guru gore rapfuura, uye vanonzi vakanga vachishanda nemumwe wavo vaBen Israel kukurudzira nhengo dzeCongress muAmerica kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vavo izvo zvisingabvumidzwi nemitemo yeAmerica. VaIsrael vakabvuma mhosva iyi gore rapera vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi minomwe. Pamashoka vakatura mudare nezuro, vatena vakati vane urombo nekutyora mutemo, asi vakati izvi vakazviita nechinangwa chekubatsira vana veZimbabwe avo vanoti vari kudya nhoko dzezvironda nezvirango izvi. Mutungamiri Nkomo Studio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaNkululeko Siwanda kuti tinzwe pfungwa dzavo nezvenyaya iyi.
Ndofunga kuti kana tichitarisa munyaya dzekudyidzana kunoita nyika nedzimwe dzepanze, tinoona kunga apa aiwa havana kunyatsobatirwa pakona chaipo. Vanenge vaita rombo rakanaka zvikurusa 15 months, handifunge kuti tingati vaipisiro zvakanyanya tichitarisa kuti panga paine mutemuka wezidera waita pafanirwa kunga paine ujidzikano pakati pevanhu vemuAmerica kana kuti makambani emuAmerica nehurumende yevaMugabe. Saka ndiona kunga pane kuti America yanga haisiri kunyatsosimbisisa nyaya yekuti pasaite kudyidzana pakati penyika mbiri.
Vatena vakaudza dare zvekuti vane urombo nekupara mhosva, asi vanoti havana urombo nekuedza kubatsira vana veZimbabwe nekuti zvirango izvi zvibviso. Muri kuona senyaya?
Ndoona nyaya iyi kuti inongodzokera kumashure kuti mabatirwo akaitwa nyaya yekuti nyika dziri mhiri idzi dzibatsire vanhu vemuZimbabwe vaite yatoti demokrasi ya haina kunyatsobatwa zvakanaka neunyanzvi. Yakabatwa nenzira yekuti pakasara paine vanhu vakawanda vakafunga kuti aiwa kuti vaMugabe varikukanganisa kwakufanana nekuti aiwa Zimbabwe haifanirwe kunga ichizvitonga zvakaita seizvozvo. Saka ava ndinofunga kuti vatena munhu waaiva achisapota Africa kuti izvitonge mumakore apfuura aya pataitongwa neBritain. Saka varofunga kuti nyaya iripo ichiri ngoriri nyaya iyoyo. Asi tinogona kunga tichizvitarisa nerimwe divi toti isu aiwaka, pane vamwe vanoti matongerwo ari kuitwa nyika navaMugabe nehurumende yavo haana kumira zvakanaka. Ukavabatsira unenge usiri kubatsira vanhu 14 million, unenge wabatsira ivo neshamwari dzavo kuti varambe vakasimba vaine mari yokudzvanyirira ruzhinji. Saka ipapo ndopandofunga kuti pane musiyano, uye panoratidza kuti mabatirwo akaita nyaya yedemokrasi nenyika dziri mhiri akaita kuti ipesanise isaite jekerere mune vanhu.
VaNkululeko Siwanda vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vanodzidzisa kuHuddersfield University kuEngland. Vanga vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Zvirongwa zvekupa vana vechidiki mishonga yekudzivirira chirwere chebhiwazia nezvemudumbu munyika zvakatangwa negurukota rezveutano zvinonzi zviri kufamba zvakanaka pari zvino. Mumwe chiremba Dr. Douglas Gwatidzo vakurudzirawo vabereki kuti vasati vaendesa vana vavo kunopiwa mishonga iyi vanofanira kuti vakurumidze uye vanofanira kuti vavape zvekudya. VaGwatidzo vaita hurukuro naMavilas Mhlanga nyauye weStudio 7 kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Chirwere chebhilazia chinowanikwa munzvimbo dziya dziya dzinenge dzine mvura ichiri kufamba ichiri kuyerera, yatoti stagnant water pachirungu. Munowanikwawo zvehozhwa dziya dziya dzinotakura mahwemisi acho majemisi acho anokonzera bhilazia, ende tsiko dzakadaro dzinowanzowanikwa kumaruwa kuya kwekuti vana vechidiki nekushayikwa pekwekutambira zvakaita sekutuhwina kana mamwe mawater games anoitwa munzvimbo dzakavakwa kumaurban areas vanopedzisira vachienda kuti matsuwa itotutu tinenge takachengeta mvura votambira imomo. Sipamberi apo bhilazia rine zvarinokonzera mudundiro, muitso nedzimweni dzenguva kana muliva chaimo muchiropa muya, vanogona kuzopedzisira vaakuita ayatoti macomplication anozovakuwadza pamberi apo.
Munhu angaziye sei kuti mwana abatira chirwere ichochi chebhilazia?
Panofa kufana kuunge pane mboho kuti mwana akatambira munzvimbo yakadero zvinowanzora mwana abatira kumasa zvekuti paya paanoenda kunorasa mvura iye ega anotaura kuti pandapedza kurasa mvura paya ndaona ropa chidonho zvichireva kuti ropa iropa rinowanikwa kwekupedzisira kwekurasa mvura kwete kuti mvura yese inenge yakayatuka asi iropa rasinowanzobuda kwekupedzisira kwekurasa mvura zvinodaro nokuti kautachiona kanokonzera bhilazia kanenge kakabatirira pamadziro kana kuti ndingati pawo yebhilazia saka paanopedza kuita weti kufamba kunenge kuchiita nyama dzemudundiro dziyadziya dzimwane dzenguva kunodisturba kanhu kaya pakakabatirira po papatanga kubuda ropa ropa rozotesa rakubuda panokwira mvura iya.
Pane vamwe vanotya kutora mishonga iyoyi yekurapa bhirazia iri kuwanikwa ichipiwa negurukota rezveutano. Imi mungayambire vabereki kuti chii panyaya iyoyo yekutora mishonga yekudzivirira chirwere ichi?
Vanikayambira vabereki sezvekuti kune vamwe kuti havangoi vane nemishonga. Saka zvinoende zvekuti munharaunda kana munzvimbo yega yega pakaita mumwe chete anowanikwa achirwara kana kurufenda nokuti atora mushongawo. Vanhu vamhanyisa shoko rekuti kwaita mushonga unouraya. Kana uchiziva kuti mwana wako pane zvaanoita kana atora mumwe mushonga zvako kunyange usiri webhirazia unofanira kuzivisa vanorapa kuti inini mwana wangu paakambotora mushonga wakadai akaita zvakadai zvakadai zvakadai. Vanorapa vanogona kuongorora kuti mushonga waari kuda kupa munhu wakafarana here neuya wakaita kuti mwana ako ari kana kuti awedzere kurwara voona zvavangaita kuti mwana asawana mushonga.
Avo vanga vari chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Douglas Gwatidzo vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kukuzivisai vateereri kuti chirongwa chenyu chave neFacebook page, endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuIsrael anoti mumwe murume wemupalestine abaya nebanga varume gumi nemumwe vanga vari mubhazi vamwe pedyo nebhazi muTel Aviv. Mapurisa anoti kurwiswa uku kwatangira pamutyairi webhazi pamwe nevanhu vanga vari mubhazi iri. Murume uyu anonzi azobaya zvakare mumwe munhu anga ari panze pebhazi apa angaoedza kutiza. Murume uyu anonzi ane makore 23 apfurwa pagumbo ndokubva abatwa nevachengetedzi vemajeri. Mutauriri wemapurisa anoti munhu uyu anoitwa Hamza Mohammed Matruk uye mugari wemunzvimbo yakatorwa neIsrael yeWest Bank. Vakuru vakuru vanoti munhu uyu akapinda muIsrael zvisiri pamutemo.
Mumwe mukuru mukuru wechikwata cheLord's Resistance Army ari muusungwa kudare reInternational Criminal Court muHague. Dominic Ongwen achaongororwa utano hwake mushure mekutakurwa nendege achibva kuCentral African Republic. Ongwen ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare munguva pfupi inotevera. Kusvika kwake kuInternational Criminal Court kupedza urongwa hwemakore gumi hwekuedza kuendesa kudare murume uyu ari kupomerwa mhosva 3 dzekutyora kodzero dzevanhu pamwe nemhosva 4 dzine chekuita nehondo.
Chikwata chiri kurwisa muNigeria cheBoko Haram chinoti ndicho chakauraya vanhu muguta reBaga uye chiri kuyambira kuti chicharwisa zvakare. Video yaiswa paonline nhasi inoratidza mukuru wechikwata ichi Abubakar Shekau achiti tisu takaurayisa vanhu vakawanda muBaga uye tichaita izvi zvakare. Nhengo dzechikwata ichi dzinoonekwa dzichiratidza zviuru nezviuru zvezvombo zvinosanganisira zvimbambaira pamwe nemarocket launchers.
Makatirira kustudio 7, tiri kutevenjura tiri mu Washington DC.
Makatirira kustudio 7, munotibata pa 909 AM, 4930, kana pa 12080, nepa 15455 kHz, pa shortwave. Munokwanisa ukutipata pa channel zim. Muchishandisa decoder re Wisdik, kubapa 9 PM kushika 11 PM. Kana muri pa Wisdik, tsvagai channel yakanzi CHZIM. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kweka nguva muribatidza zvakare. Moskana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pa channel CHZIM. Channel ZIM inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone, nepa internet, pa www.channelzim.net.
Makatirira ku Studio 7 anemi muchirongwa ndinwenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti nekukura zvakanaka kuri kuita upfumi hwenyika pamwe nekupera kweurongwa hwemauto emuAmerica muAfghanistan yasvika nguva yekuti America yechivhura peji idzva sezvo nguva yekuomerwa neupfumi pamwe nehondo yapfuura. Vachitaura paurongwa hweState of the Nation nezuro manheru, vaObama vakabuda pachena kuti havasi kuzotsigira mitemo ichapasiswa muparamende izere bato reRepublican Party inenge isingakoshesi zvido zveveruzhinji. VaObama vakati yasvika nguva yekuti vanhukadzi vapiwe mari yakaenzana nevanhurume kwete kuita rusarura panyaya dzemihoro.
VaObama vakatiwo vanhu vanofanira kubhadharwa mari dzenguva yavanenge vashanda zviri kunze kwemaawa avanoshanda pazuva. Vakativo nguva ino mugore ra2015 munhu akwanise kurarama nemari inoita zviuru gumi nezvishanu zvemadhora pagore seiri kupiwa vashandi vepasipasi muAmerica. Vakaudzawo nhengo dzeCongress kuti kana dzichifunga kuti munhu anokwanisa kurarama nemari iyi, ivo ngavaedze kurarama nemari shoma yakadai. Vakakurudzirawo Congress kuti itare mitemo inopa kuti vanhu vatambiriswe mari inoenderana neupenyu hwanhasi.
Panyaya yedzidzo, vaObama vakati nyaya yekuti America yakaita kuti dzidzo yepasi ive pachena ndiyo yakapa kuti nyika iyi iende pamberi munyaya dzezveupfumi kudarika nyika dzakawanda. Vanoti vanoda kuti vanhu vaende kuchikoro pachena, kuzvikoro zvepamusoro-soro, munharaunda mavo kana kuti macommunity colleges.
VaObama vakatiwo yasvika nguva yekuti America idyidzane kunyanya nenyika dzayanga isingawirirane nadzo. Vakati kusimba kweAmerica munyaya dzehondo kunofanirwa kuremekedzwa nemaitiro ayo ane chiremera kune dzimwe nyika. VaObama vakabuda pachena kuti hapana sarudzo dzavachapinda uye makore avo maviri asara vachaita zvose zvavanoona kuti zvinosimudzira America. Vakatiwo vachaita izvi vakabatana neCongress asi vakayambira kuti vachatsigira chete zvavanoona kuti zvinobatsira nyika. Mukuzeya mashoko avaObama, tabata gweta rinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda pari zvino sechipangamazano cheNational Endowment for Democracy pasi pechirongwa cheReagan Facial Democracy Fellow muno muWashington DC vaArthur Gwagwa, tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei mashoko avaObama.
Vanhu vazhinji vari kuti ivo mashoko avaObama nezuro paState of the Union Address ndiyo yatingati State of the Union Address yakanyatsonakisisa. Ndingangoti pama State of the Union Address akaitwa ese muno muAmerica. Vanhu varoti vaObama vakaseva vakagona. Ini ndinobvumira nevanhu vari kudaro nekuti kunyanyanya chinhu chavakanyanya kugona ndechekutaura zvido zvevanhu. Makaona here vachipa nhoroondo yemhuri dzakatambura apo maikonomi yeAmerica payainge isiri kunyatsofamba zvakanaka. Vanhu ivavo upenyu hwavo hwanaka. Saka chinhu chandakanyanya kufara nacho ndechekuti zvevaObama vakakwanisa kutaura zvinhu zvido zvevanhu. Kechipiri, havada kungouya vachitaura ngano, vainge vaine mafacts nemafigures kuti aiwa muna 2008 patakapinda muhurumende ndomamiriro ainge akaita zvinhu upfumi hwenyika kasi honai patave. Saka chinhu chandakanyanya kufara ndechekuti izvo inyika yekuti vanokwanisa kuchengeta maybe data nemastatistics kuti kana vaya vaya vanoshoropodza votaura unogona kungoti vhu ndoumbo. But kechitatu chinhu chandakanyanya kufarira pa kutaura kwavo inyaya yetsika atingati ma values enyika kuti ndo ma values atinoda isu sema Americans saka nyaya ma values nyaya citizenship nyaya yekuti vanhu tive tine that sense of belonging inyaya inokosha asi vakaendera mberi vakataurawo ne vanhu kadzi nevamwe vanhu vanowanzodzvanyirirwa saka nekuona kwangu asingi kutaura kwavo kutaura kwainge kwakadzama zvachose nekuti kwakabata nyaya dzakawanda wanda uyezve vakaratidza yatingati sincerity pachirungu kuti munhu ane mwoyo wakanaka munhu akanyatsoratidza kuti zvinhu zvaari kutaura izvi hazvingove zvekutaura bedzi kasi zvaibva mumwoyo wemunhu ane rudo nevanhu vake
ko Zimbabwe chii chaingadzidzawo pamashoko akataurwa navaobama
chinhu chatingadzidze seZimbabwe dakuti chekutanga inyaya yekubatana nekuti mapato akasiyana-siyana tikwanise kushanda pamwe chete yavanoti bipartisanship kuti marepublics nemadhemocrats vashande pamwe chete zvakanaka kuti nyika ibudirire kechipiri vakuru vakuru vemuzimbabwe ndikangoti vari muhurumende vari muMDC nemamwe mapato anopikisa chinhu chinonzi hurumende kuita zvido zvevanhu kufadza vanhu kwete kuzvifadza iwewe
avo vanga vari vaatagwagwa gweta rinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda pari zvino sechipangamazano musangano renational endowment for democracy pasi pechirongwa chereagan facial democracy fellow vanga vari parunare muno muwashington dc
Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekusatakurwa pamwe nekuchengetedzwa kwemarara mumaguta mazhinji emunyika
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
munogona kufona panamba dzinoti 001202617 2077 kuti mutaure palive talk
Sezo nguwa edia pera, rakatibota samsore na uzakare.
Zangano re National AIDS Council, rino tuurongwa waro wekuti matunu madika azvirongere oga, mashandisiro emari inobva muhomwe AIDS fund, wave padanho repamusoro.
Kusatakurwa kwemarara mumadhorobha, anosanganisira Harare neBulawayo, kuonetsa vanhu vakawanda.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama, vanoti nekukura zvakanaka kuri kuita upfumi hwenyika pamwe nekupera kweurongwa hwemauto muAfghanistan, yasvika nguva yekuti America ichivhura peji idzva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu pamitambo yeAfcon iri kutambwa iko zvino, Burkina Faso 0, Equatorial Guinea 0.